vanga dzore vakwanisa kushambadza chiitiko chekupambwa kwavo kuburikidza nekavhidhiyo kadiki diki kavakwanisa kutora izwi ravo richiratidza kutya kukuru vachitandaniswa nemumwe murume anga akabata pfuti yehondo kavakanda pafacebook vachiti pane vari kuvatevera. Mukoma wavo vaDanford Ngadzore avo vanovakanzura weward 16 Muharare vati munin'ina wavo apambwa nevavanofungidzira kuti vasori.
Vanhu vatinofungidzira kuti mastate agents vakaenda kumba kwaN Peter kuzoma Ngadzore nezuro anova munin'ina wangu kune Brain vakasvika mwanana vaanogara naye ipapo zvatidokona vatakudzwa Ngadzore ane chikwereti kubhengi soma kusemi sei ndobva afonera mota yavo yakumutora kuseri so abudana kuseri asingatozivi kuti vanhu vese vanga vatokomba the whole area paado kumutiza ndobva vamubata.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nezvekupambwa kwavangadziore imwe nhengo yebato reTriple C vaamotsibaya vati zvaitika izvi mabasa eZANPF.
Munyika muno maite mabhinya, munyika muno maite materorist. Chihurumende cheZANU chinoziva kuti havana kuhwina maelection akapera musi wa23 August. Vava kungoti munhu wese weTriple C vari kuzvindikita vachirova vachikidhinepa. Zvaitiwa muzuva ranhasi honorable MP vedu takudzwa Ngadzore vadzingirirwa nevanhu vakabata zvombo vakabata maAK-47 vakavakidhinepa vakavaponda vakavarova vakavazindikita vakavatocha vakasiya vakura hembe ndokuvakanda kumazowe.
Asi mushandi mukuru muhofisi yekuburiswa kwamashoko muZANPF vaparai maratira vati ivo sebato havabvumi kuti pane zvekupambwa kwevema mapato anopikisa munyika.
Zvatinoziva ndechekuti vakomana vekumapato anopikisa vanogara vachigadzira tumavhidhiyo tavo tonhema vachinyepa kuti vatogwa vaabdhatiwa tozoona vanhu vachibuda pamavhidhiyo vari pamachikenini. Sezvanupf hatizitendi kuti pane maabduction akadaro ari kumboitika asi mapurisa ngaangoita basa ravo ngaateerere nyaya idzi kusvika kumakumadzo.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vati ivo havana chavanoziva nezvekupambwa kwavangadziore. Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vati kupambwa kwavangadziore kunoratidza kusagadzikana kuriko munyika mushure nesarudzo dzegore rino dzinonzi nevamwe hadzina kupamba zvakanaka.
Akazvidzikana muchine maabva kuita sarudzo sezvo takaita izvi munotarisira kuti mushure nesarudzo vanhu vanotanga kubatana mungava muri mapolitical parties vanhu vanenge vakadhivhaidwa nemaprimaries kana zvapera izvozvo vanotanga kubatana.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaobert masaraure vashorawo kupambwa kwavangadziore vachiti vanofanira kuchengetedza vanhu havasi kuita basa ravo munyika.
Kurohwa kwavo kunotiratidza kuti security sector yedu iri kuramba ichiwedzera kushanya nevanhu.
Bepa nawo repadandemutande reZim Live rinoti varume vari muvhidhiyo yatorwa navangadziore vasori vanoti Nicholas Kajese naAbrahama Pasi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi revarume ava pataenda pamhepo. Hakasi tokutanga kupambwa kwevanoita zvematongerwo enyika vakaita savangadziore mwedzi wapera imwe nhengo yeTriple C uye vaimbove mumiririri wemabhuku tafara vaJames Chidhakwa vakapambwawo vakakuvadzwa zvakaipisisa uye kubayiwa Jackson zvakare vakazowanikwa vakakandwa kunzvimbo yeActurasi. Mumiriri weHarare West Muzare Johana Mamombe pamwe nedzimwe nhengo dzebato ravo reTriple C dzinoti Muzare Cecilia Chimbiri naMuzare Nesai Marova vakapambwawo muna 2020 vakasungurudzwa pamusoro pezvo vakasungwa vachipomerwa mhosva yekunyepa kuti vakapambwa. Musi wa3/2008 Muzare Justina Mukoko vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori pakati peusiku kubva pamba pavo vakashungurudzwa. Nhengo mbiri dzesangano ravo vaBroadrake Takawira navaPascal Gondo vakazopambwawo mushure. Vese vari vatatu vakagara vasingazivikani kuti vari ipi kusvika vazooneka kekutanga vachiendeswa kudare musi wa24/2008. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo.